This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 19, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vekumaruva ivava vanonyanya kukoshera ndovanhu vanonyanya kutambudzwa nezvamupenyu, ndovanhu vanoshungurudzwa nezvamupenyu, ndovanhu vakarohwa sekugara vadambeita panyaya dzevhaiorenzi.
Mutungamiri wemuDCT vaMorgan Tsvangirai vanoenderera mberi vachiita misangano kuMashonaland East Province kugadzirira sarudzo dza2018.
Kune shumba 3 dzakazofa vabereki vaita musoro pamwe chete kupozi dambudziko iri raiita, asi vewildlife vainoka kuuya kuti attention. Saka kune vanhu dzakazofa idzodzi ndi 3 shumba izvozvo.
Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi, tiri kuenda kumanikaland uko kune shumba dzanetsa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kuenderera mberi nemisangano yavo kuMashonaland East Province vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu iri kugadzirira sarudzo dzemuna 2018. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriro wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka.
Nemuchiyoshombe vanenge vari pasadza Growth Point nenguva dzatok mangwanani natuokuroko vanozoenderera mberi vonoita musangano wavo wekupedzisira paGarwe Stadium inongodisanganisa vanobva kuChikomba West nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza guta reChifu. Vobva vapedza misangano yavo yekumaSt kumazuva matatu anotanga mangwana kusvika musi wesvondo.
Ko, tichitarisa musangano iwe wesvondo uyu wekuChikomba uyu wakakosha zvakadii?
Misangano yese yakangokosha Blessing, hapana vasingati wakakosha zvakadii. Vanhu vekumaruva ivava vanonyanya kukoshera isu vari MDT, ndovanhu vanonyanya kutambudzwa nezvamupenyu, ndovanhu vanoshungurudzwa nezvamupenyu, ndovanhu vakarohwa sekutaura vadambeita panyaya dzevhaiorenzi. So tinovakoshesa zvikuru vanhu vekumaruva, misangano yese hapana vatingati wakakosha kukunda mumwe. Kwese kune vanhu, kwese kune vanhu vanoda shandu. Saka tinokoshesa misangano yese yavachaita paweekendi. Unofanira kuziva zvakare Blessing kuti kumashins ikoku nekukoshesa kwatinoita vanhu vekumaruva ndo kwatakaenda zvakare gore rakapera tichinoserebhureta tiri kuinda anivhesari yeMDC tikuChikomba pamwedzi panharera izvozvisinda. Saka tinokoshesa zvikuru vanhu vekumaruva nekusvika kwavakaita nenyaya dzeshanduko. Tinadasa nekushimudzwa kwavanoitwa nezvamupenyu, asi tinoziva kuti 2018 achisvika, haiwa tichetetere mvura yegoi, tina kupedza nezvamupenyu zvachose.
Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tine hurukuro navaShingai Gapara vekumusika vanhu kuManikaland, avo vanoti kune shumba dziri kurura munharaunda yavo, asi dzimwe dzinonzi dzakazoisirwa muchetura dzikafa. Asi vebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka havakurudzire vanhu kuti vatyore mitemo nekuraya mhuka dzemusango. Taita hurukuro navaGapara kuti tinzwe zviri kuitika.
Nzvimbo dziri kuafektwa kunyanya kuward 20 muMusikavand constituency inova inobata Chibuwe, Mutovhoti, Ndunduma, Masimbe, ndo nzvimbo dzanyaya kurura panyaya dzeshumba idzodzo.
Tiri kunzwa kuti pane shumba dzakazourayiwa, mukatiudza kuti zvakafamba sei?
Ehe, kune shumba 3 dzakazofa vabereki vaita musoro pamwe chete kupozi dambudziko iri raiita, asi vewildlife vainoka kuuya kuti attention. Saka kune vanhu dzakazofa idzodzi 3 shumba izvozvo.
Dzakaurayiwa sei?
Yeah, zvinofungidzirwa kuti shumba idzi dzakapuwa poison, but hapana unombo wakakwana kuti ipoison here yakadzakapuwa, asi zvino zvinofungidzirwa kuti dzakapuwa poison yevagari vaona kuti shumba idzi dzanga dzanisa pasina rubatsiro rwanga rwabva ku National Wildlife kuti iye kuzobatsira kuuraya shumba idzodzo.
Asi hazvina njodzi here zvekushandisa muchetura izvi?
Yes, njodzi dzinadzo because shumba idzodzo vanhu vanokwanisa kuzvishandisa kurya nyama yacho. Saka vanhu vangazodya nyama inonga yaane poison iyoyo vanogona kuzoafectwa futi. Uye futi ukama hwakanaka pakati pevagari neve wildlife unonga wakuusina ukama hwakanaka ipapo.
Shumba dziri kukonzera matambudziko akaita sei munharaunda yenyu?
Ya, shumba dziri kudya mombe dzevanhu vasina compensation inobva kuvanikazi vemaparks vakatenderedza iwavo. Saka mombe dzavanhu dzapera then zvakutochirwa kuziro kuna futi kuzokwadza futi even upenyu hwavanhu. Even because dziri kuuya futi munorimwa, tine irrigation iri padhuze naSave. Saka vanhu kuti vanozoenda kuita mabasa avo ekurima manhero aya zvaakukonzera maproblems because vanhu vaakutya kuti vangaenda iko vanogona kuzodyiwa neshumba idzodzo.
Dzingani dzaonekwa munharaunda yenyu?
So far dzaurayiwa izvozvizvi i3. Last year pakamborayiwa futi imwe yanga yasvupa futi paneighborhood yedu yepamaronga ipapapo yakamborayiwa futi one. Asi zvine zvino dzaadinifira kufa izvozvizvi i3 ndo dzaazofa izvozvizvi.
Asi kune dzimwe dzichirimo here munharaunda?
Yes, dzakawanda because dzinobva kugame ndipadhuze nesiro dzipadhuze nesipa ndobe dzinobva dzichiuya kundoataka nezvishwiyo zvedu kunoku.
Inonzi game park
inonzi Save Conservancy inoranwa nemurunga anonzi Wato.
VaShingai Gapara, mugari wekumusikavanhu constituency kumaruwa ekumanikaland, vanga vari parunhare kumusikavanhu kwakare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Tiango.
My Instagram.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasi tafadza vari pasi tafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Waya, waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi muchirongwa chedu tiri kuenderera mberi nehurukuro naamai Nyasha Chikwinya, avo vanova ivo gurukota rinoona nezvemadzimai munyika. Tino kuchingamidzai zvakare pachirongwa chedu amai Chikwinya.
Ini ndakabva muimba ya Kenneth Nanildo Chikwinya. Kwamutare uko baba vangu vanga vari dokta munyaya dzedzidzo, mai vangu vanga vari ticha. Ndakakudzwa muchechi inonzi United Methodist Church kuno. Ndikaenda kuchikoro kwaMutambara, ndikaenda kuchikoro kwaHartville. Ndikabvekazve kwaMutambara, anababa vangu vaenda kuchikoro. Ndikazobva ndiri kuchikoro kwaMutambara, ndikaendawo nevamwe vasikana vakawanda nevamwe vakomana kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe. Ndakazodzokawo 1980 taakupinda independent. Asi handia kusvika ndichigara kumba, ndakabva ndasvikodzokera kuchikoro nekuti handisina kupedza O-level yangu zvakanaka. Ndakasvikoita O-level yangu kuuniversity evening school, ndikaita A-level yangu ndikaenda kuuniversity of Zambia, ndikabva ndikaenda kuuniversity of Zimbabwe, ndikatenda muhurumende kwemakore akati wandei ndiri kuministry iyoyi yandiri ine, ndanga ndiri mushandi wayo. Ndikazoita assistant officer of research, ndikaita undersecretary wayo ndishanda nemadzimai. Ndikazobva ndikazoenda kuministry yemukuru wenyika ndichishanda namai Mugabe Nyakuenda Sande Mugabe, vachindidzidzisa zvemadzimai, ndichiona zvavanga vachiita, mafambiro avanga vachiita, kuronga maprograms, kuronga maofisi, kugadzira maprogram atinoti maconferences, maseminars nemarali kuzvinorongwa sei uyezve zvinoshandwa sei. Ndadaro akashaya mai, ndanga ndaine ruzivo rwakanaka rwekuti ndipinde mupolitics. Ndakabva ndapinda kuita member of parliament kuHarare North constituency. Ndobva ndapinda zvakare, ndobva ndambodyiwa.
Pamakawanikwa muchidyiwa apa, makabva maregedza here zvematongerwo enyika kana kuti zvakafamba sei?
Pandakadyiwa kwapinda manje MDC nezanotei, ndobva ndambodyiwa yana zitu gisi bisen asa ndina kuora mwe ndakaramba nchingosha nda mbasa rangu kukunda vanda wana kutamdiwa kuma zimai kwa vanda tanga women's organization yangu inozi women's roundtable kika tendera pasen tuweze kichaka mari 2008-2009 mazimai e Zimbabwe ndiwa akabatanika taka kuwaira chikuwaira kwana Dubai, kwana China, kwa America, kwana Egypt. Shino tengesa, tika itamaria, kasemu danika panguwa iyo. Organization na ndio tunamira, ichiriko tofamba, takwene kutuwe na mazimai. Pakanti zwe minda, tika basura mazimai ya kawanda kuchwaka minda. Pakanti zwe migodi, tabata uyo wati kati 50-50, tine mazimai ya kawanda, alikuti aje goridi. Tepandazo, kunde vakare, member of parliament. Kumtari South. Lakanya ndawa na mazimai kumusha ariwo anechi anema problems akawandisa. Takataka bandadi, taka bandenda kumusha kumita member of parliament kumtari South. Taka iko jeng, remember parliament kuhuru wa constituent. Kanda kwa na kune matambuti kwa kawanda kumazimai. Taka na izozo, tukushanda tiri koko. Ndiri koko, ndoko andaka chobo wana President Robert Mugabe kutindiche minister.
Paneja muru kuita ire mkushanda o ne mazimai HDK.
Kinezi longa zinanzi mentorship. Mentorship kuti semuno akaita seni ndiri minister uyezve ndiri muriori surunguko uyezve ndanga ndimboruma business vaone pandakatangira zvandakagona nezvandakakadza votora zvandakagona izvozvo kuti vasvikewo pandakasvika naruma business chovaonesawo mamiri akaita nyika vachigooglawo pamaintaneti chovapestera kuti vaone zvakaita nyika nemaopportunities aripo kuti vakwanise kukurawo uyezve kuti vasatye chinonyaudzosera madzimai kumashure kutya tine bhuku rinoti fear not the lobbies with you madzimai akwanise kupinda kuarmy vakwanise kupinda kupolisi madzimai akwanise kuitawo maengineer madoctors mabasa anonzi aende varume madzimai abvaziya kuti aiwa hapana chinotyisa tiri kufara kuti kune kuti ane vanobhurutsa ndege vasikana taane vari kuair force magenerals kuarmy emadzimai zviri kureva kuti taakuda kuno titinanganirewo paplanet 50-50 iya chipana mukana unoenzana 50 kumadzimai nekuvana baba ndezve takatarisa kuti katasvika panhamo iyoyoka vasikana vange vashinga vange vafunda vange vakuziva kodzoro yavo vange vakuziva position yavo musociety uyezve vagara vachiona tiri kuita isusu kuti vakwanise kuzosvikawo zvinhamo izvozvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Nyasha Chikwinya gurukota rinomirira madzimai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous.
Kuchikoro zvamusoro zvinomirira zvakaita tingati inyonganyonga nokuti tikatarisa panguva ino yatiri vadzidzi vakawanda vanosvika zviuru nezviuru vakakwanisa kupinda pazvikoro nekuti havana kuwana mari yekubhadhara chikoro.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tiri kuita hurukuro nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vamakomborero aruzivishe. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko atiri kuwana kubva kune vamwe vagari vemudunhu remashonaland East vari kuti vari kunyimwa chikafu chinofanira kunge chichigoverwa vanhu vari kutambura nenzara iyi vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato reMDCT rinopikisa. Muhurukuro yedu tina sachigaro weMDCT mudunhu remashonaland East vaPineo Denga. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaDenga.
Aiwa. Notenda baba Jonga kwakadiko kunyika dzinotonhorera uko.
Aiva munongoziva zvakanzi kusina mai yakuendwe asi sechigondora tiri kugona kuzvitungira tega.
Aiwa tinotenda.
Vadenga tati nasi tukunetsei imimuri sachigaro edu nrema shana lendi east mchimira batore MDCT. Tirukunzwa kubva kunengo dzenyu dzakawanda mudunhu ramashana rendi east dziri kuti dziri kunyimwa chikafu panenge pachigoerwa chikafu nenyaya yekuti vanotsigira bato re MDCT. Mungatudza kuti damudziko iri rakamira sei uye rakakura sei mudunhu menyu.
Babo wajonga nyaya yechikafu iyi munoziva kuti nyaya yenzara inyaya hombe iri muZimbabwe kunyanya-nyanya iyo season ino yatiri. Asi nyaya yekunyimwa chikafu kwevanhu veMDC hakuna kutanga zvako nhasi. Kwave nemakore kuchingonzi munhu wese angonekwa ari mustructure yeMDC anobva anzi nemasabhuku uyoyo ndowekuimba kwamai nini saka hapa unonge achiwana chikafu chehurumende. Asi sekuziva kwenyu chikafu chehurumende chinofanira kunge chichipuwa munhu wese womuZimbabwe nokuti vana veZimbabwe ndiyo hurumende.
Saka imi zvii zvamuri kuzoitawo kubatsira nhengo dzenyu nechikafu uyewo kugadzirisa matambudziko amuri kuti agara ari mudunhu menyu?
Iye zvino isusu takatotaurira masapotazi edu eMDC kuti iye zvino kana chikafu chouya mukaona unenge watiye hamufanirwi kunge muchichiwana munhu iyeye ndiyo mhandu yenyu. Saka imimi todhilai nemunhu iyeye batanai sevana veZimbabwe nokuti nzara iri mudzimba dzese. Saka vana veZimbabwe ngavabatani vorwisa munhu iyeye anenge achiramba nechikafu. Kana rori rikauya vanhu vakatanga kugoverana pachizivano imimi ngobvutaiwo chikafu chachona murorero nokuti mungatofe nenzara. Ndo polisi yataakupa iye zvino.
Asi vadenga hamuzoonekwa here sekunge muri kukurudzira mhirizhonga kana muchiti nhengo dzenyu dzirwise kana kubvuta chikafu?
Aiwazve kana structure yehurumende ichitadza kuita distribution yakanaka kuruzhinji chinopedzisira choitika ndechekuti iyo povho pake zvayo inopedzisira yaakupinda mudura rehurumende imomo zvemharo. Nokuti chikafu ichi chinobva kubva kumari dzinobhadharwa nevanhu mukutenga zvinhu mungava masupamaketi vachibatirwa mataxis. Imwe mari inobvawo kuvana vevanhu ivavo vanenge vachishungurudzwa kumareseva vanenge vachishandawo mumaguta achibatirwa kumabasa kwavanoshanda. Saka mari iyo inofanira kunge ichivasapota kumamisha ikoko. Saka tiri kuti izvo kana chikafu chauya mari ndeyenyu yatenga chikafu. Saka munhu wese ngaawane. Hongu toziva kuti hurumende ingaremerwe kuti itengere munhu wese chikafu nokuti mari yainayo mudura ishoma. Asi hazvifanira kunge zvichinongedzerwa kunzi wabuda mumba maani kuti uwane chikafu.
Matunhu amunganyanyosimudza kuti ari kusangana nedambudziko iri zvakanyanya ndeapi?
Maripoti atiri kunyanya kuwana kubva kunana Chikomba kwatakaita anniversary yedu uko pari kunyorwa vanhu mazita vanonzi vaya vakaenda kuprogiramu yavatsvangirai yakaitwa kunharira yeanniversary inonzi the Black 16 September. Vanhu ivavo vakabva vablacklistwa vese vakaenda kuanniversary iyoyo kubudikidza naChifu Musarurwa. Ndiye ari kutopa instruction iyoyo kumawadzi kwese kuti vese vakaenda kuanniversary yeMDC hafa hunge vachiwana chikafu. Zvakafanana naizvozvo zviri kuwanikwa kuna Namutokoko kwekutoti tina vamwe amai vedu vanotoriwo nechigayowo zvavo chigayo chavo mai vekwaDzamara vakatenga chigayo chavo chavari kufa kunge vachigaisira community. Vaona kuti munhu yaakuzviraramira kutonzi wese anonogaisa pachigayo chamai Dzamara tiri kubva tamubvisa palisti yekuti anga achitambira chikafu kubva kuhurumende. Zvinoreva kuti udzvinyiriri hwachona hwakapararira kwese kwese.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vadenga nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, tinotenda vateereri tiri tese munhamoi ngatirambei takabatana tinokunda chetu.
Manga makateerera kuna vapinel denga vanove sachigaro webato reMDCT mudunhu remashona land east muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoenderera mberi vachiita misangano kumashonaland east kugadzirira sarudzo dza2018. Munyaya dzatinotarisa zvinosangana nevanhu kumaruwa, tanga tiri kumanikaland uko kune shumba dzarura kune mimwe misha. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.